WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 mbudzi November 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Nocheda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yePenhalonga nevanokorokoza. Hurumende yeAmerica inoti vashandi vepamakambani makuru vave vabayiwa nhomba yeCovid-19 musi wa4 ndira 2022 kusati wapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nezvemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari veglobalpetrolprice.com vanoti Cape Verde neZimbabwe ndidzo nyika dzemuAfrica dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Kutanga nhasi mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yati yawedzera mari yemafuta ekufambisa dzimotikari pane vanotenga nemadhora emunyika, asi vakawanda vanoti hakuna vari kutenga mafuta aya nemari emunyika sezvo vanotengesa vachida mari yekunze. Peturu iri kuwedzerwa kusvika pamari yemaRTGS inosvika 136 nemasendi 44 kubva pazana remadhora nemakumi maviri nemaviri nemasendi 13 maRTGS. Dizili rawedzerwa kusvika pazana remadhora nemakumi 3 nemasere nemasendi 41 RTGS 138.70. Asi pamari yekuAmerica hapana hapo kuchinja. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zimbabwe ndo nyika ine mafuta edzimotikari anodhura kudarika nyika dzese dzemuSadak region. Mari yanga ichitengeswa nayo mafuta ende uye inototengeswa nayo mafuta panguva inoyi yakakwirisa kudarika dzimwe nyika dzakatikomberedza idzo dzinounzawo mafuta dzichishandisa pipeline yemuno muZimbabwe kana kuti nzira dzemugwagwa inonzi road haulage dzakafanana nana Zambia. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Matimi Zimbabwe inotengesa mafuta nemutengo wakati kwirei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muAfrica muchinyanyo pamuenzaniso dziri kuchamhembe kweAfrica. Mune nyika idzi mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengeswa nemari yakawanda zvakadiva boro.
Ndingangoti mari yemafuta palita rimwe chete padiziri kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita iyo dola, then kana kuti dora rimwe chete rekuAmerica, then mari peturu kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita dola nenomwe kuroti dola 7 cents. Asi Zimbabwe inenge iine maprize mafuta iwayo padiziri inenge ichiita dora rimwe chete ne 38 cents, kupeturu inenge ichiita dora rimwe chete ne 48 cents. Saka kuroti mitengo yemafuta yakakwirisa.
Kana mitengo yemafuta yakakwirisa iwe ikufambisa dzimotokari, zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvinhu zvinokonzeresa kuti mitengo inotengeswa nayo zvigadzirwa nezvinhu zvinodyiwa mukati menyika zvinge zvichidhura, zvinowedzerawo ndingangoti kukwira kwezvinhu kana kuti inwa inflation pachirungu.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vane basa rekugadzirisa nyaya dzakadai. Munotarisira kuti vaite sei nyika yatarisana ne budget mwedzi uno wambudzi?
Tinovimba kuti vatange vachitarisisawo panyaya yemafuta iyoyo pabudget kana kuti urongwa hwemari huri kuuya mumwedzi watakatarisa unouyu.
Ko chii chinopa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe adhure kudarika dzimwe nyika dzose? Kana imi muchiti tichitarisa nyika dzemuSADC kana kuti dzekuchamhembeko yeAfrica, dzimwe nguva dzinoshandisa nzira dzimwe chete kupinza mafuta edzimotokari munyika dzacho.
Chinonyanyisa kuti mafuta emuno muZimbabwe anga achidhura kudarika dzimwe nyika inyaya yemitero inotorwa nehurumende. Ndingangoti parita rimwe chete rega rega redizili kana peturu, hurumende inotora mitero inosvika iyo 50 cents, kureva kuti chikamu chedhora rekuAmerica chinenge chichienda kuhurumende. Tsatatarisa mari dzemitero dzinobhadharwa neavo vese vanotengesa mafuta edzimota dzinenge dzibhadharwa zveiri mari yekunze. Kureva kuti mari iyi yakawantisa ndo inoita kuti mafuta edzimotikari yanga achidhura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza reCenter for Research and Development rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza reCenter for Research and Development CRD rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Mukuru weCRD waJames Mpfumi vaudza Studio 7 nhasi kuti vanyorera tsamba yenyuto kugurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula Matsikenyere nekugurukota rezvemugodhi nekucherwa kwezviwanikwa vaWiston Chitando, vakuru veEnvironmental Management Agency EMA, veFidelity Printers kunotengeswa goridhe nenyaya yekusvibiswa kwemvura nemabasa ari kuitwa zviri kunze kwemutemo kuPenhalonga paRedmi Mine uye nekutsvingwe. Vamufumi vanoti chikumbiro chavo ndechekuti hurumende ipindire mukupedza matambudziko aya. Hatina kukwanisa kubata amai Matsikenyere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi yekucherwa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe uye kusvibiswa kwenzizi dzakapoteredza Penhalonga. Asi mwedzi mishoma yapfuura, amai Matsikenyere vakataridza kushushikana pamusoro pekucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo nemakorokoza kunzvimbo yePungwe kunobva mvura yeguta reMutare. Mukuru weEMA kuManicaland vaKingston Chitotombe vanoti vange vasati vaona tsamba yavakanyorerwa. Mukupendura nyaya dzekuno kudunhu reManicaland, kanzuro yeguta reMutare inoti gore rino haizi kuzowedzera mari yebhajeti kana kuti supplementary budget sezvaisiita mamwe makore apfuura, ichiti rwendo runo ichawedzera mari yebhajeti yegore rinouya nezvikamu makumi maviri kubva muzana. Mukuru anoona nezvemari pakanzuro iyi vaBlessing Chafesuka vanoti mari yemutero yawedzerwa iyi ichange yakadimurwa karuna. Mukutanga vagari vachibvisa chikamu chekutanga chezvikamu gumi kubva muzana pakutanga kwemwedzi mina yegore rinouya. Mutero uyu unozowedzerwa zvakare nezvikamu zvitatu kubva muzana kwemwedzi misere inotevera, chikamu chasara chichizopedziswawo gore ra2022. Mashoko aya abuda muchinyorwa chavaChafesuka kuvagari veguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti rikurudzire nekubatsira vechidiki kunyoresa kuvhota revote drive 263 rinoti vave nemwedzi mishanu vachibatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, vachiti kusvika pari zvino rakwanisa kunyoresa vechidiki vanopfuura zviuru zvinomwe. Umwe wevakuru vesangano iri vaAlan Chipoi vaudza Studio 7 kuti sangano iri harinei nemapato ezvematongerwo enyika, vachiti chinangwa chevote drive 263 ndicho kubatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nekuvakurudzirawo kuti vakwikwidzewo zvigaro zvemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika.
A project for 263 iorganization isinei nezvekuita nezvematongerwo enyika, ibazi rakaumbwa nevana vechidiki maZimbabweans mayouth kuti vabatsiridze mayouth munyika yedu yeZimbabwe mumativi mana ose enyika nokuda kwekuprovida mari dzekuti vakwanise kunge vachienda mumasenders ezvekuma district offices nemaprovincial offices kuti vakwanise kuregister kuvota. Hatipereri ipapo, tiripo zvakare pakuda kukurudzira wechidiki wacho ivavavo, since ma statistics achitiudza iwo kuti 67.5% of the Zimbabwean population mayouth. Saka tinoti mayouth acho ngaatorewo zvigaro zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Uyezve rimwe donzvo redu seorganization tiri kuti tiri kuda kuti mutemo nezvekuita nezvemaelection uwandudzwe, aya muchirungu achinoti maelectoral reforms, nekukurudzira futi kuti vana veZimbabwe vari kumhiri vange vachiwaniswawo mukana wekuvhota. Ndozvatiri sebazi reproject vote 263.
Project vote 263 yakatanga rini uye chinakwa chayo chiri chei?
Project vote 263 yakatanga mugore ra2020 mukunopera kwayo as an idea, but yakazotanga kuva paground kuita basa ratiri kuita kutanga gore rino muna May, patakatanga kuenda kuchitungwiza kwa makoni, patakatanga kunosvika kunoita mobilization yemayouth nekuwadzidzisa zvakakoshera kuvhota. Kusvika pari zvino mukoma, tingangoda kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti we have now managed to register more than 7,000 people. Sekuziva kwenyu matambudziko angangove aripo yenze, but tinotenda kuti vanhu veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe especially mayouth atakatageta, vari kushanda zvakasimba nesu kuti urongwa hwatiri kufambisa pamberi hubudirire.
Vachipo sangano renyu rinoshandira mumatunhu nemumaguta api munyika?
Waraiti mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ngaruzvizive kuti kampeni yedu haisi focusing kune matunhu mashoma kana kuti dunhu rakati kana kuti dunhu rakati. Tiri kufamba kumativi mana ese enyika, tiri kufamba mumatauni akasiyana siyana, kunyanya kumamisha kuma rural areas. So far takwanisa kukava Mutare, takwanisa kukava Mutasa, takwanisa kukava Chilonga, takwanisa kukava Masvingo, takwanisa kukava Lupane, takwanisa kukava Bulawayo. Saka tiri kutenderera Zimbabwe yese tichibatsiridza vanhu. Uye mashoko edu kuvanhu veZimbabwe tiri kuti kune vese vanenge vangoda rubatsiro rwekuti vawane mari yekufambisa kubva munzvimbo dzavanogara kuenda kumazeki district offices, ngavange vachizotibata. Tiripo pakubatsira mhuri yeZimbabwe.
Ko hurumende inotii nebasa ramuri kuita iri? Munowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende?
Pari zvino mukoma tanonoka, hatisati tane hwaro kana danho ratati tachora rekusvika kuhurumende tiine chikumbiro chekutsvaga rubatsiro rwatingangoda pane ipi nguva zvayo. Asi chandingakwanisa kutaura ndechekuti chakasangana nematambudziko akati kuti mukatarira masvondo maviri apfuura, bepa repatriot, the patriot newspaper, rakangakwanisa kupublisha nyaya yavaiti blema vachiti we are linked to the opposition, we are working with Dr. Alex Magaisa, we are working with a lot of civic organization kuti tinge tichikwanisa kubvisa hurumende iripo. So far ndo ma challenges atiri kusangana nawo.
Saka vanenge vachida rubatsiro rwenyu vanokubatai sei? Munowanikwa papi?
Kune mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata vanokwanisa kutibata panhamba dzedu dzerunhare dzinoti 0719622044. Ndodzokorodza zvakare 0719622044, kana kutibata padande mutande redu reemail paemail adresi inoti projectvote263 @gmail.com. Zvese zviri muruwara rudiki. Uye zvano kwasa kuti bata zvakare tine social media platform ye Twitter vakangoti Project Vote 263. Uye zvechine Facebook account inoti zvakare Project Vote 263.
Abo vange vari umwe wevakuru vesangano revote drive 263 vaAlan Chipoi vari parunare kuHarare ne Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane makumi masere nevashanu 4,685. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezvitatu zvine zana rine gumi nevaviri 133,112. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvishanu zvine mazana matatu nevashanu 3,345,309. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe 2,625,597. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo pakusvika kwavakaita muHarare kuti rwendo rwavo rwakabudirira sezvo vakasangana nevatungamiri venyika zhinji kusanganisira nyika dzakavatemera zvirango. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti mabhizimisi emunyika mazhinji ari kuremerwa nezvinhu zvakawanda kusanganisira zvikwereti zvakawandisisa. Zviri kunetsa mabhizinisi awa zvinonzi zvakurudzirwawo nechirwere cheCovid-19. Mukronikao kanzuru yeguta reBulawayo yazivisa kuvharwa kwemvura muguta iri, asi ichiti haisi kuziva kuti mvura ichadzoka rini. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekushayikwa kwemoto wemagetsi pazviteshi zvinochenesa mvura. Munyori muguta iri vaChristopher Dube vanoti mvura itangoramba ichiwanikwa mukati meguta nekumaindastri koga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadiko vanamukomata munokawande makadini makadini kudzisekwa nguri kudzisekwa nguri ayi vandiri pakukwazisa mwezi pakuri chete
vamusoro epazidhu 7 ndiwo marara marara ari kuitiwa nezanupevu inofunga sekuti kugwadzisa vanhu ndokutonga nyika kana vachiti vanda kuvagadzira chikwata chinomonita Facebook vanhu vanotaura pasocial media vanenge vaida kurevei zvorevei kuvanhu izvo vanga vagona vanhu pasocial media vangatizadza majere kuda vangatizadza majere toreresa kudai social media vanhu tokasununga kuti kutaura zvatoda nekuti mafoni ndeedu madhata ndeedu tozvitengera toga kana tichimoka ivo vanomoka vanotuka vanhu vachiti mukaubikedo zvechirevei izvo tatenda vangu komana vandu ndiri pakapa.
Magadiko vatereri veStudio 7, magadiko muri kutaura navachinjanja paBotswana po magadi henyu ikoko. Aizvo tinongoti ngapinde zvake mukomana ngapinde sekumirira hapana ngapinde mukomana.
pamusoro pamusoro ii ava vagari vokwagutu kwamatarusi vaoneswe nhamo nenyaya youshe vagutu taikumbirawo kuti muuye pawadi 14 mutinominetere wamutungamiriri wedu hatichazivi kana chokuita kana chimwe pafiwa mari dzochadywa hatichadzikwanisi ukafirwa nababako uchida kuti uvakire pano ndokuchadywe mari taremerwa vedu veitibetsereiwo
pamusoro pamusoro apo pastudio 7 apo aiwa tokutendai nenhau dzamunotipa tokutendai chaiko nenhau dzamunotipa toda kumbotaurawo zvangu pamusoro pemahovheti awo kuti mahovheti aiwa ndohwakufara zvikuru nezvamakaitibwa napurezidendi wenyu Mnangagwa ndimakagwira nyika hezvino mava kusungwa ndohwakusununguka zvikuru nezvamakaitibwa mahovheti kuti muchapepuka muchangwara ndozamakagwira kuti mugare mumatirongo here muchioma matumbu nezhara ndio zvaanoita Mnangagwa izvozvo iko zvino iye uri kudya mari ari kudye kwenyika uko neshamwari dzake imwe muchidya sose nemuromo vana vachidzingwa kuzvikoro haiwa muchangwara mahovheti takakuudzai kare kuti mukomana ngaapinde hake ndo nyaya yangu iyoyo mahovheti muchangwara ndowakufara nezvamakaitibwa naMnangagwa uko
inini handioni sekuti vamunangagwa vanotenderwa kana kutungamirira kana dunhu chairo havatenderwe kuita sabhuku havatenderwe kumusangano kwaari kwosvika kutaura kuti handida kusangana nevatungamiriri wakati ndaure chakati asi chamisa usoda kutaura naye bamunhari wezimbabwe munhu wakaendesa naye kumakoti munhu wakaita sei munhu wakaita sei hausoda kutaura nayeba uye kunoratidza utsinyi kuvana vezimbabwe kuti chauri kuda uri ngoda kuramba uchingomora chete uchingomora kusvika rini aiwa ngatirejesei kuvhota mure yezimbabwe ngatirejesei kuvhota neuwandu hwedu tivhotere wachamisa kune masoja mapurisa itai zvenyu zvese zvamunenge muchiita asi murangarire kuti daro riri kuuya
ndomutaurawo nenhau yangu iyi vakomana vesadhaka vakomana vesadhaka ava vanotarise chii chai chai chaivo munyika vanotarise mutongi basi here kana vanotarise vamhuri yese yenyika kuti irurarama sei because takatarisa apa vanachamisa chari kushungurudzwa vanazimbabwe vari kushungurudzwa asi tinoona isikapindiri sadhaka ino ndokopindira pakuti pai masanction basi handinasopanzwisei mungatibatsirawo here ipapo inopinda pakuti masanction akatemerwa munhu wani nezvikonzero zvavati atemerwa havachitarisiba anongoti ayowe masanction handina kupanzwisa amene vanopanzwisa vanibatsirawo ipapo
ini pastudio 7 ndinoshamisika zvikuru maererano nenyaya yezvecovid-19 muno muzimbabwe matiri kurarama tiri muno covid-19 inoyera kune vamwe vanhuwo zvavo vana vachiadhiresswa nemamapati vemaoppositions plus imwe misangano inenge ichiitwa nevanhu vasiri vezanupf kana iri zanupf inenge ichiita misangano yayo inounganidza mathousands evanhu vakawanda ipapo ndo panonzi handizivi kuti covid haibati kana uchiadhiresswa nezanupf here kana uchiadhiresswa nevamwana ndo painongoshanda chete ipapo tibatsireiwo kuti tizive kuti ndizvozve here mafambiro anoita upenyu hwokuti zanupf inotungamirwa namwari mamapatizo ose ndeasatani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yeamerica yazivisa kuti vashandi vose vari pamakambani makuru vanofanirwa kuva vabayiwa nhomba yecovid-19 musi wafondira gore rinouya 2022 usati wapfuura kana vasingadi kuvhenekwa chirwere ichi svondo rega rega vachizvibhadharira mari yokuvhenekwa uku pamusoro pezvo vashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba iyi vachasungirwa kupfeka mamasiki vari pabasa kutanga musi wa5 zvita gore rino 2021 tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uyewo nezveutano Dr. Rodrick Machekano kuti vatiudze zvizhinji
uyu mutemo uri kuiswa unoshanda nepaviri pakuti vemabhizinesi makampanies anenge achitofarira kuti mutemo uyu unge uripo nokuti ivo chavo chavanodangana nacho maprofits saka vanenge vachida kuti vanhu vakwanise kunge vachishanda zvichiita kuti makambani arambe achibudirira asi kune vamwe avo vanenge vasingadi kuvaccinatewa vanoti hadidi kumandikidzwa kuvaccinatewa maworkers iwayo mamwe acho anogona kusvika panzvimbo chokuti vachati isu hatichadi kushanda kana muri kuti manikidza then ini basa handichadi saka izvozvo mutemo uyu unogona kukanganisa mabusiness in two ways kuti unogona kupromota production economy kukwirira kana kuti pachaita shortage yemaworker ndosaka zvazoiswa izvo mutemo wekuti izvi zvive zvinotanga musi wa let's say 4 January 2022 nokuti vemabusiness vakakumbira ivo vachiti dai tatambodarika nguva yeholiday so that production yemaholidays transportation yezvinhu zvinenge zvichida kufambiswa zvinodiwa pamaholidays timbotanga tapfuura ipapo before mutemo uyu watanga kuva effective
izvi hazvigoni kukanganisa mashandiro nezvinhu mumabhizimisi here
chirongwa ichi mabhadhariro achinofanirwa kuita ndeyekuti vaccination tinoziva kuti kumunhu wese iri free saka kana kuti inobhadharwa nemamedical aid evanhu saka panyaya yevaccination tinoona ichienda kudivi rehurumende asi kana munhu achinge aramba kuvaccinatewa mutemo iwo uri kuti munhu anofanirwa kutestwa for covid every week saka ipapo ndopari kunzi mushandi achange achizvionera pakubhadhara matests awa pakuti iye anenge aofwa vaccination for free iye obva ati haasi kuda saka ndofunga kuti ivo vachovhere vanhu kuti vavaccinatewe vari kuona sokuti vanhu vakanzi ngavazvibhadharire testing zvinogona kuita kuti munhu azoti zviri ndani hangu ndivaccinatewe pane kuti every week ndinge ndichibhadhara mari yetest
Dr. Machekano izvi hazvigoni kukanganisawo here kufambidzana kwehurumende nevanhu nevamabhizimisi
tinoziva tosi tosi kuti muno muamerica panyaya yemitemo iyi panogara pachiva nemakwikwi anoitika kunyanya vanhu vanobva vatora izvi maziso emapato mapolitical parties mafungiro avo nezvavanoita belief saka tinoona kuti kune vamwe vanhu vachange vaine kunyunyuta kwakanyanya kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwedu havazvifariri izvozvo asi pari pakati pehurumende nevemabhizinesi ndinoona sokuti vanenge vane shoko rimwe pakutoti kune vamwe mamwe mabhizinesi already atinoziva kuti vatova nemitemo yakadaro yokuti kana munhu uchida kuuya kubasa unofanirwa kunge wakavaccinatewa nokuti vanenge vachitiwo vari kuprotect mamwe maworkers saka tinoona pakuti kufambidzana kungangova kuchanetsa pakati pehurumende nemamwe maworkers awo anenge achifunga kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwavo
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare kuWashington DC nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yepenhalonga nevanokorokoza hurumende yeamerica inoti vashandi vepamakambani makuru vaive vabayiwa nhomba yecovid-19 musi wa 4 ndira 2022 kusati ndiri wakura tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupa zvidzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti